Zenda Skuru Mukumai Vans, and we'll come here up Studio 7 one more time. And the report's new one, story report, report number if you want to reboot and refer one of one, or good son, or Sam Witty, Matu, Nomad Zimba, Nuxiana, and Aquadu. Number of feeds was 2018 production, CD and Webtend.
Makari Burari near him, come on.
Number of feeds, Rabuda, Rabuda, October 2018.
Saka ndiri kutopisa kai.
Ndiri kutopisa ndiri kurira ndiri kudiwa zvingaiti damba refiri rine matracks anonakidza chete pariri. Rakaloadza 7 tracks dzine nawo dzikasiki.
Yamunoti iyi ndoiri pamoyo pangu ndeipi apa.
Panonetsa kuchuza asi iripo iri kudiwa navanhu zvisingamboite inonzi ndiri kuitira isusu. Iripa namba 1 padamba refiri uriri.
Mama gaye ipa makarova here kuti tindikuitira isusu izvi.
Ndikuitira isusu it's a message inotaura neze makapudzi vanenge vatadza ku kazhinji makapudzi vanogona kutadza kuona ne same angle kana kuti ne one kufunga chinhu one at a time mwana aifungawo zvake umwe achifungawo zvake saka ndaka ndakatsanangura kuti mudiwa wangu ndiri kuitira isusu ramangwana redu uchashora rimwe zuva uchazofara pauchazoona pfungwa dzangu zvandiri kuita ndiri kuitira isusu.
Thank you. Thank you.